Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kabva Mukadi wati bhuku reBraille rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingaone vawane kubatsirwa zviri nyore.
Isawo ruzivo rwakadaro kunzvimbo dzakaita sedzemapurisa nekuzvipatara, manesis pamwe chete nekuvashandi vose vehurumende, tikambotangira ipapo zvinogona kutibatsira madepartments ose ehurumende kuti vadzidziswe Braille so that vagogonawo kucommunicata nevane Braille vavanenge vachishanda navo pamwe chete nevavanosangana navo, nokuti tine vamwewo vane dambudziko rekusaona pamwe chete nekunzwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Visually Impaired Teachers vatakundwa makurudza vanotiwo zvikoro zvese munyika zvinofanira kunge zviine bhuku reBraille iri.
Now zvine zvichirevawo kuti mwana ane urema hwekusaona anofanira kunge achidzidziswa Braille by any teacher. Saka Braille inofanira kuva compulsory kumacolleges, kune any teacher anodzidzisa Braille, anoda kudzidzisa muZimbabwe.
Vati vana vasingaone vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kushayiwa dzidzo nekuti zvikoro munyika kunyanya kumaruwa hazvina mabhuku eBraille pamwe nevadzidzisi vanogona kushandisa bhuku iri. Vasingaone nekunzwa zvakanaka kana kuti matsi vanonetseka kuwana rubatsiro kuzvipatara, kumatare edzimhosva uye pakuvhota nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semabhuku eBraille aya. Pastor Kabva Mukadi vaendera mberi vachiti commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kushandisawo Braille kuti vasingaone vavhote pasina kubatsirwa.
Chishuwo chedu chokuti zeki ifambewo chinhano isvikewo pachikamu chokuisa maballot papers eBraille, uye tinokurudzirawo unyangwe kuparliament kwedu kuti clerk of parliament achazoiswa makore anotevera kana kuti aripo adzidzirewo Braille, agone kuverenga Braille so that tinoisawo zvichemo zvedu ikoko zviri muBraille.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezeki vajasto mangwana panyaya iyi sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura tsambambozha. Asi mutevedzeri wegurukuta rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika Valavumo Matuke vati pari zvino hapana mutemo uripo unosungira hurumende kuwanisa mapazi ayo kana mamwe masangano Braille, asi vati ifungwa yakanaka chose.
Unenge akuwanawo that facility padhuze zakati like president ari kuti nobody should be left behind. Saka we are picking everybody, those that are disabled ivava vanokwanisa kuwana maequal chances right from the initial stages. It's something which we can encourage kuti tiite as government.
Nhengo yedare resenate inomirira vakaremara vaIshmael Zhou vati vachakurudzira kugadzirwa kwemutemo wakadai sezvo riri basa reparamende pamwe nesenate kugadzira mutemo munyika.
Ndakamirira kusenate ndinoona kuti mutemo unodiwa kuti uvepo wokuti Braille kana kuti nekupromota sign language. Zvikuru sei tinoona kuti vana vari difficult vane hearing impairment havaendi mberi kunodarika kuyunivhesiti, zvinova zvinhu zvinotinetsa.
Zuva reWorld Braille Day iri rakatsendekwa parutivi kurangarira murume akagadzira bhuku reBraille yekutanga vaLouis Braille nekunyika yeFrance muna 1826 avo vakazvarwa musi wafondira mugore ra1809. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.